Imwe nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti vanhu vari kunyanya kusangana nedambudziko iri ndevaya vane zvirwere zvinoda mishonga mazuva ose zvakaita se high blood pressure, HIV, AIDS, diabetes nemagomarara akasiyana siyana. Dr. Chiripanyanga vanoti izvi zvave kuvhiringidza utano hwevanhu ava nokuti pese pavanoenda kunorapwa vanofanira kuburitsa imwe mari nokuti makambani emedical aid haasi kukwanisa kubhadhara mari yese sezvaimboita kakare.
Zvirwere zvakaita seBP, vane zvirwere zveshuga, vakensa aya kana HIV, then every month definitely vanotoenda kufamasi kunotora mushonga. Saka pese pawira vanoda kubuda mari yeconsultation kana tiye review. Saka ipapo zvinomuafecta kuti tikaita shortfall, which means every time anouya afanira kachibatira shortfall. Obva panapo anoenda kufamasi obva kuti tinoenda mushonga mandinyorera kufamasi wanzi kuda $100. Yeti medical aid dzichakava $10.
Dr. Chiripanyanga vanoti vamwe vave kutengerwa mishonga nehama dzavo dziri kunze kwenyika nokuti mitengo yemishonga munyika haichatengeka nokuti yakanyanyisa kukwira.
Zvokusangana nazvo kazhinji tinoita mapatients okuti anouya kuno kuti vaona tovanyorera mishonga votumira maprescription avo kunana South Africa kana Zambia kana Botswana kunenge kune hama dzavo kuti dzivatengere mishonga ikoko. Nodawo kuti maprize akutaurwa muno macho akati nyanyei ende vanhu vazhinji havasikuma afford maprize mishonga wayo. Vamwe tinotozofonerwa nemafamasist ekunze uko achitoti mushonga wamanyora kunogwa huko kozi mishonga yatinoshandisa muno pamaira akisiyanei nee kune dzimwe nyika. Tozotaonyera maprescription pane vanhu vamaenda kuzomatumira nemawhatsapp kuti vaonewo kusouth africa uko kana kwavanenge vari ikoko vavapiwo inenge iriko ikoko mushonga.
Dr. Chiripanyanga vanoti vana chiremba vakawanda vari kurapa vanhu vazhinji nechikwereti vaine tarisiro yokuzobhadharwa nemakambani aya asi mari yacho inozoya kwapfuura gore mari yacho isingachakwanisa kutenga kana kubhadhara vashandi vepamakiriniki avo. Vanoti iyi ndiyo nyaya yakonzera kuti varapwi vabhadhare yavanoti mashortfall chero zvazvo vaine mari yavakatobhadhara kare kumakambani anoita zvokurapisa varwere.
Vamwe vanoti uzopai mari dziri dzalast year muzodziona kana after year or even longer ende mari iyo inenge yauseless inenge isina value. Saka zvokuti afectawo isusu operator tinge tine maoperating costs zvinhu zvakaita semarentals, masalaries emaemployees, maconsumables, madrugs inoda kutengwa. Saka mashandiro atinoita as a medical field ari mainly based on medical insurance yatinoti medical aid munomu kuti isusu tinopa munhu service asina kutipa anything in terms of payment. Tichitembawo kuti tikazoenda kumedical aid kwake tinoclaima back mari yedu tozopiwa mari yedu. Saka essentially tinoshanda nezvikwereti.
Muzvare Winnie Munhenga avo vanoshanda vari pasi pesangano reZimbabwe National Women Living with HIV AIDS kumashonaland central vanoti zviri kuvashungurudza chaizvo kuti varapwi vazhinji vave kusiya kumwa mishonga inovararamisa vachienda kunopiwa mishonga yechivanhu.
Vamwe vachona vari kutozopedzisira vakutora maherbs okuti mamwe vachonawo vasina kunyatsowana ruzivo rwakakwana kubva kunana mazvikokota. Zvimwe zvacho hazvizikanwa kuti zvinomwiwa sei, hazvina dhosei. Saakutotyira kuti vanhu vachasangana nematambudziko ezvitatu nekuti vanenge vasina mamwe maitira avanokwanisa kuita zvinenge vasikokwanisa kuwana mishonga nekunoedza kubvisa mari. Vamwe vari kutongoregera kunwa mishonga yacho zvachose bhozi vanenge vasina zvimwe zvavanogona kuita.
Mumiriri wesangano reHealth Justice Network Zimbabwe vaEmmanuel Gasa vanotiwo nyaya yekushaya mishonga uye nekuratidzira kuri kuita vana chiremba nana mukoti vanoshandira zvipatara nemakiriniki yapanidzirawo matambudziko ari kusangana nevarapwi vakawanda.
Zvipatara zvizhinji zvavhara muno muZimbabwe. Kumakiriniki mazhinji akuita go slow, hakuna kana mamwe manesi, madoctors sipesheri ndiyoyo ndiyoyo. Chitori chichemo yacho kutopa kuti kana vari vatungamiri venyika dai vambogona vagosacrifisa kozi pari zvino kumamedical aid uko nemedical aid vacho sevanhu vakakontributa mari dzavo hatina chatiri kuona chikunyanya kuti muvha mberi tigone kuwana mahealth services. Saka chikumbiriso chatiri kupa kuvatungamiriri kuti dai vambokurisidzawo upenyu hwevanhu.
Varomaenganisi vekudziva rase kwavanoti hapasisina mutsauko pakati pemunhu ane medical aid neasina nokuti murwere wese ari kunzi abhadhare mari yokurapwa nekutenga mushonga.
Kana usinawo shortfall yacho unongofira mba zvakangofanana because mamedical aid acho mamwe mazhinji ari kunzi ane mashortfall anotoriwo epamusorosoro ndeane vanhu vari kurapwa. Rudende rwese hakuna. Kana usitorina mari unofira mba.
amai maenganise vanoti mumwe mukadzi akadzoswa kubva kune chimwe chipatara chinobatsira vakazvitakura nokuti aiva asina mari yemadhora ekuAmerica yaidiwa zvokuti paakazoenda kuparire Nyatwa Hospital akaudzwa kuti adzokere kwaiva abva sezvo kwaiva kusina vana chiremba vangamubatsira.
Nezuro ndakaenda inini ndoda kuitwa operation
tobva taenda paparire Nyatwa
tobvatasangana noumwe mukadzi akatoramba kusunungutswa mwana akutobuda zvikanzi enda kuprivate akati ndaenda kubains ndanzi kurudi 100 US handina zvikanzi dzokera uita gai kuti mungaiti sei saka upenyu hwacho hwakatouma.
Mukuru wemubatanidzwa wemakambani anorapisa varwere reassociation of healthcare funders of Zimbabwe kana kuti AFOS amai Charlotte Sanyanga vanoti haasi ose makambani ari kubhadharisa varapwi vauya kuzotsvaga rubatsiro kuzvipatara uye vanokurudzira varapwi ava kuti vataure nemakambani avo kuti avabatsire. Mumwe mutauriri weimwe kambani inorapisa varwere uyo asina kuda kudomwa nezita rake sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau anoti mishonga iri kunyanya kudhura nokuti vatengesi vemishonga vanoitenga kunze kwenyika nemari yekuAmerica nokudaro mishonga iyi inozotengeswa nemari iri pamusoro kuitira kuti vazokwanisa kuzoitenga zvakare kunze kwenyika. Munyori webazi rezveutano Dr Ignes Mahomva havana kupindura mibvunzo yestudio 7 kuitira kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini tiri Mudzanyere.